simudza maoko ako urumbidze mwari nokuti ndiye woga akarura ama simudza maoko ako urumbidze mwari nokuti ndiye woga akarura ama ndiye woga woga ndiye woga ndiye woga ndiye woga Jesu ndiye woga Jesu akarurama ndiye woga Jesu ndiye woga ndiye woga Jesu ndiye woga Jesu simudza maoko ako urumbidze mwari nokuti ndiye woga akarura ama simudza maoko ako urumbidze mwari nokuti ndiye woga akarura ama andiye woga Jesu ndiye woga Jesu akarurama ndiye woga Jesu ndiye woga ndiye woga Jesu ndiye woga Jesu
ndiye woga Jesu. Lift up your hands and worship.